Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wesvondo kubvumbi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matreats vakatombonikidnapa vachitondishungurudza zvakaoma. Saka ndatongova munhu anogara mumba, handisisi free kufamba, ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zvemuno mukwekwe.
Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatira ura mumaoko nekutyisidzirwa.
Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva, ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Asi bato reZANU PF rinoti haripindire munyaya dziri kumatare. Vanhu vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu pasi rose uye chichiramba chichipararira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Judith Nguve, hanzvadzi yenhengo yebato rinopikisa Recitizens Coalition for Change kana kuti CCC, vamboneni Nguve, vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muna kukadzi pamusangano webato iri, vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava, uye vanotiwo vari kutyisidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupu mudare unoreverera vari kupomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yavo ava. Muzvare Ncube vanoti vakamboendeswa kumahofisi eZANU PF mukwekwe vachityisidzirwa. VaNcube vanonzi vakabayiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungwa vachipomerwa mhosva yekuvaponda. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nezvenyaya yekukwekwe iyi sezvo vanga vasiri muhofisi nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dziri kumatare edzimhosva. Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva, ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Nube vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukwekwe.
Angava hawo mashoko ekunyepa sokuzva kwatinoita kuti kune vanhu vakadaidzwa kumahofisi eZANU PF kukurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa ravo. Saka naizvozvo nyaya dziri kumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzichinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo muzvare Judith Nube kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe. Zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekupondo kwehanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kunzwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvezvizvi. Handina chandakatoti ndingatoti ndakanzwa kuti izvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisikana kubuda. Ndakutoo munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndakutya.
Ko chiichopa kuti mugare makabatira ura mumaoko?
Kuzi ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matreats vakatomboni kidnapa vachito ndishungurudza zvakaoma saka ndatongo munhanogara mumba handicha handisisi free kufamba ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukwekwe situation haina kutomira zvakanaka so handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bekuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro
chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sei zvamuri kuti muri kunzwa zvichitaura
so kana vakabuda vanhu vaya vaya handitozivi kuti zvichafamba sei kuzi pavachabuda ndinototyirori vanogona kutozo nekuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa sekutaura kwavakaita musi wavakandikidnapa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi ini zvokunetsa ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwandiri kuita zvinhu zvacho zvakatooma zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma handitozivi kuti zvichafamba sei
muzvare Judith Ncube vange vari parunare kukwekwe vashandi veparainmine pedyo nebhindura vanonzi vari kuputsirwa dzimba nekudzingwa pamugodhi wegoridhe uyu zvasiya vakawanda vavo vasina pekugara mugodhi uyu waimbocherwa kare nekambani yeGNP Industries yekugermany kusvika muna 1999 ndokuzotorwa nekambani yeExdrill pasati pauyazve kambani yeAurora Gold hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi mumwe watataura naye ati haakwanisi kutaura zita pane penyuro ati vari kuita izvi sezvo vakapiwa mvumo nedare repamusoro mukuziya nezvenyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaian macone
nyaya yatakatarisana nayo pano parainmine ndeyekuti takaenda kukoti kubva 2018 maererano nenyaya yepamaini panapa tine maworkers aishanda panapa vaive varungu vevo pano vakasiya kumaina mugore ra1999 ndokubva vaenda vasina kupa maworkers erainmine chouviri chavo mari dzavo dzaienderana nekushanda kwavanga vaita varidzi verainmine vakaenda mugore ra1999 vakatanga kunetsa zvematongerwo enyika vaiva varungu
kochi chakazoitika pamugodhi apa varungu ava varegedza kushanda
gore ra2018 pakauyawo vamwe vaizviti varidzi verainmine vakatanga kuti vanhu vagari vemurainmine vanova vashandi vavo vakanga vasiyiwa nevarungu 1999 vakavati vabude tikabva tatora matanho ekuenda kumazitare ezvimhosva kumakotsi
makaenda kudare ripi chaizvo
takaenda pamajor street court yekuno kubhindura yaiongorora nyaya yai vakaongorora vakaona kuti zvakakodzera kuti vagari vemurainmine varambe vari imomo nokuti vaizviti varidzi verainmine vanga vasina kodzero yekudzinganisa vanhu ava ndokubva tachovha makore akati kuti tichikweshana kumakotsi nevaizviti vagari vemurainmine but chinondishamisa ndechekuti nenguva isipi tangobva pamabielections apa pakabva pangoapiliwa kudare redzimhosva repamusoro rinova high court vaapila kudare repadzimhosva rehigh court hazvinambotora kana 1 week zvayo takaona dare redzimhosva rehigh court raakupa mutongo wekuti vanhu ngavachibuda from nowhere zvinova izvo ndo situation yandasangana nayo
zvakamira sei gumuri dziri kudzingwa idzi
vana vechikoro vaidza parainmine primary nevagari veimomo havasina chokubata inisa kansela wavo ndingoriwo navo vanhu vapazirwa dzimba vana vangori panze vanhu havana chokubata havana kana chokudya saka ndo situation yatasangana nayo panapa yekuti hurumende yedu yatisiya pachena judiciary yacho yatisiya pachena hameno kuti chii chanyatsoitika kumusoro ikoko kujudiciary nokuti nenguva isipi vatongopa judgment yakadaro izvozvo tozvinzwisa nokuti vanenge vakagarirwa vachimbunyikidzwa
kuti vaite sei
kuti vasatonge nyaya idzi nemazvo saka naizvozvo vanhu vemuwadhi mangu tingori panze pari zvino vane mosquito vana havana chokubata vana havana kana chekudya vanhu vari kushungurudzwa
kanzura weward 2 kubhindura vaian macone vachitaura vari parunare kubhindura kwakare Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichivhiringidza nyika dzakawanda. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe kusvika pari zvino mafa vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 5,446 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 82,843 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvasiya vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mashanu zvine zana nemakumi masere nevasere kana kuti 5,451,788. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Zvichakadaro kuBritain, chirwere ichi chinonzi chadzoka zvine mutsindo uye vanhu mamiriyoni mashanu vabatwa nechirwere ichi zviri kukonzerwa nekamhando katsva keCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth kana kuti BA.2. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maeda vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichichinja-chinja. Pasi rose WHO inoti vanhu mabhiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 billion vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maeda.
Utachiona hwemhando yevhairasi hwagara hunoshanduka-shanduka mumamiriro ahunenge hwakaita. Muchaona kuti takagara tichizvitaura, zvinogara zvichitaurwa nana mazvikokota kuti vhairasi haingomiri chiri chii, utachiona hwakangoita sezvahwakaita. Hunoti ukati gare gare hoshanduka.
Munoreve apa mungatsanangura?
COVID takatoiona COVID-19 iyoyi kuti chatiri kuti COVID-19 chivhairasi ichochi chiri kuuya chine mhando dzakasiyana dzakasiyana siyana. Ndosaka muchiona kuti kubva kokutanga uchinzi varienti yauya, yambonzi beta, yambonzi delta, yambonzi omicron, zvichiinda saizvozvo. Uye kuti uturu hwacho hunenge huchisiyana siyana nezvazvinenge zvichikonzeresa. Saka iko zvino izvi muri kutaura kuti kwakuya Omicron subvariant inonzi stealth iripo inenge ichiuya vanhu vanopa mazita. Asi chikuru chinongovapo ndechekuti pakupedzisira tiri kuona kuti gurupu irori remavariant iwaya eCOVID-19 hunongobata huchinyanya kungonoratidza mhando imwe chete yezvazvingakonzera pakurwara kwemunhu.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Zviro zvinoradza kachikosoro zvinenge flu zvichienda zvakadaro kuti munhu anofemereka, umwe anzwa musoro, anzwa kupisa muviri, zvose izvozvo zvinhu zvinongotarisirwa kuti zvinenge zvichiitika pamuviri wemunhu kana akabatwa nyangwe nesubvariant iyoyo still dziri kuuya iyoyo. Chii chatingataurira vanhu kuti vaite? Ngatisavarayirwa.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti huturu hwecovid hunenge huri kuita huchiderera tichitarisa kamhando iko keOmicron stealth. Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti hukasha kana kuti huturu hwecovid-19 huri kuita huchishaya simba kana kuti huchiderera, Dr. Maeda?
Nyangwe huturu hwecovid-19 huchiita sehwaakuderera huchiderera huchiderera saizvozvo, asi tichinayo. Saka zvakakosha kuti munhu umwe noumwe sedunga munhu azvitarisire achiona kuti kana paya pakavharika kana pakaungana pagungano rine vanhu, kana mungava matingafamba mudzimotikari, mumabhazi, mumakombi, kana marumu asina mhepo yakanaka, kana pagungano, regai ndipfeke masiki yangu, regai ndikwanise kugeza maoko angu nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko, ngandimirewo kana kugara, kana zvichikwanisika pakarauka pokutiwo handina kunyanya kutsinana kana kumanikidza navamwe kuti ndigofema mweya uya ungava unobuda mava mune umwe munhu. Saka zvakakosha izvozvo kuti munhu azive kuti COVID ichiripo. Zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. Uye vochaka kosha ndeche kuti tizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba yevaccination ndo yakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid.
Nyanzvi munyanzi zveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano re-European Council vaCharles Michel vanoti vari kushushikana zvikuru nekupondwa nekuitwa kafira mberi kwakaitwa vamwe vagari vemuguta guru reUkraine reKiev. Mauto eRussia ari kubuda mune mamwe madhorobha eguta iri achipomerwa mhosva yekuita izvi. Ukraine iri kuti nekuda kwemhosva dzehondo idzi Russia inofanira kutemerwa zvimwe zvirango zvakaomarara. Meya wedhorobha reBucha muUkraine anoti vanhu mazana matatu vakaurayiwa nemauto eRussia, vamwe vachikandwa muguva rimwe chete vakawanda. Vamwe vanoti zvakaitika izvi imhosva dzehondo. Mapurisa emuSacramento muAmerica anoti vanhu vatanhatu vapfurwa vakafa mangwanani anhasi. Mapurisa aya anoti achiri kuferefeta nyaya iyi asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadandemutande achiratidza vanhu vachitiza futi ichirira. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tiri kumasvingo uko tiri kuita hurukuro namukoma Zivanai Muzorodzi vesangano reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAND nezviri kuitwa nevechidiki munharaunda iyi munyaya dzebudiriro zvikuru kumaruwa.
Zvakakosha chaizvo kuti vechidiki vange vachipinda mukutongwa kwamatunhu nokuti ivo pachavo vane pesendeji hombe vabatanidza navanhukadzi muno munyika. Saka zvinoreva izvo kuti ivo ndivo futi vanenge vachibatirwa taxi yakati wandei. Ivo ndivo vanoafektiwa kana nekushaikwa kwamabasa. Ivo ndivo vanoafektiwa necorruption inenge ichiitika kana mumalocal authorities. Saka ivo vechidiki tinovakurudzira kuti vapinde muzvinzvimbo izvi kuti vazvionere nokuti ndivo vanenge vari affected. Saka vanokwanisa kupa mapossible solutions kumatambudziko anenge achiwira dunhu ravanenge vagere. Saka tinoona zvakakosha nokuti ivo vechidiki pachavo tatasakana kumhirizhonga tinoona varivozve vanenge vachiwanikwa vachirova kana kuti vachirohwa. Saka tinoona kuti vechidiki vakange vari muzvinzvimbo izvi havasiwo vanozonge vachitumwa kundoita mabasa asiwo, asi kuti vanenge vavakuda kuti nyika yavo ienderere mberi vachivaka vari ivo.
Ngatimbotarisei mumaruzevha umu muri kushanda sei nevechidiki?
Tiri kuita mahumwe, tiri kuita zvakare macommunity dialogues, mameetings pasipemiti nemadzimambo nemakanselasi. Saka pamameetings edu atinenge tichiita tiri kunyanya kubata mazuva ano nyaya yesocial accountability kana kuti kutongwa kwamatunhu. Apo patichange tichigarisa vagari vemumaruwa iwayo totsvaga kansela wemudunhu imomo, totsvaga sabhuku kana mambo kana sadunhu wemunzvimbo iyoyo, toti ngapave nehurukuro pamaererano nemari dzakafanana nemutero tax.
Kose zvakakosha zvemutero izvi?
Mari dzakafanana nemutero inoenda kukanzo, yaenda kukanzo inozodzoka ine chikamu chayo inenge ichinzi plowback. Saka macommunities anenge achifanirwa kunge achikondautiwa kuti azive kuti zvii zviri kudiwa. Vanoda kuti chikoro chepashonganiso chinge chichigadzirwa here. Mayuti ari kuda kuti mugwagwa upi uve priority. Tabva ipapo vechidiki vanofanirwa kuramba vachipinda mazviri izvi nokuti madialogues umu ndo munobuda tsungawirirano yokuti ivo vari kuda kuti kana mari yauya igadzirise tipi kana kuti mari kana yauya iinde kumugwagwa. Saka tinoona zvakakosha kuti vanhu vanenge vachigara mumaruwa vange vachiva mukutongwa kwamatunhu, vange vachitaurirana nemakanselas avo, vange vachiziva zviri kuitika kukanzo through mafeedback savanenge vachipiwa kuti vawane mukana uri nani partizeni wokuti vawane mukana wokuti madzimambo avaudze zviri kudiwa mudunhu mazuva iwayo, kansela ape feedback yekuti zvii zviri kuitwa kukanzo madhetsi akasiyana siyana. Saka izvozvo zvakakosha nokuti tikatarisa zvakare mayouth edu ava mumagroups.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Saka tine magroups edu anonzi maaction for accountability groups. Kumasvingo tine magroups akadaro kuchiredzi, tine magroups akadaro kwagutu, tine magroups akadaro. Magroups aya asvika palevhel yekuti iwo pachawo akuda nawo misangano isusu sesangano tisipo nemakandelas vachiwana mafeedbacks iwayo anova important kuti vazive kuti zvii zviri kuitika mukutongwa kwamatunhu kana kuti mukutongwa kwedunhu ravanenge vagere. Saka maplatforms aya tiri kuramba tichienderera mberi nawo, zvitakadaro tiri kusevenzesa kuti mabhora.
Munenge muchiita sei apa, mungatsanangura?
Tiri kuita mapeace tournaments atinenge tichitambisa mabhora evanhukadzi, mabhora evanhurume. Apo tinenge tichikurudzira vanhu kuti vandonyoresa kuvhota uye kugara murunyararo. Ipapo tinenge tichiministiri manyaya epeace building kuti matunhu edu agare ari murunyararo, bcause budiriro inouya kana matunhu edu aine runyararo. Saka ipapo tinenge tichiitawo madzimambo akasiyana-siyana tichitaurirana nawo kuti vakwanise kunge vachiudza matunhu avo kuti mhirizhonga yakashatira zvipi. Saka ndikangoti nemamwe maprograms atinenge tichiita, tinoita mabreakfast meetings nemacouncils.
Zvii zvamunee muchizei apa?
Macouncils tinenge tichida kunzwa update kuti maplans avo akamira sei. Saka maplans avo tichida kuti tifambidzane tichiteerera, tichitira kuti maaction for accountability groups edu ange achiona kuti budget riri mucouncil riri kuinda kuzvinhu zviri muplani here, mugwagwa wakavakwa here vachindotarisa, bridge rakavakwa here vachindotarisa, madip tank anenge achipropozwa necouncil kuti avakwe, ivo ndo vanenge vachizondopusha nekupa pressure kuna kanzela nekuteerera mabudgets vachiona. Saka iyoyo inenge ichinzi budget tracking. Tinenge tichivadzidzisa futi financial literacy.
Ndeyekuti vadii?
Nekuti vazive kugona kutsanangura mabhajeti ayaya anenge akanyogwa zviri technical. Saka mamwe acho vakamatarisa havagoni kumatsanangudza. Saka ivo tinovatraina kuti vazive kuti kana vakaona bhajeti rekukanzo vanokwanisa kuti tracker sei, uye vanokwanisa kuenda futi paground vachiita masocial audit ekuona kuti zveshuwa kana iri semende yakanzi pada kudevelopewa kana kini, semende iyi yakatengwa sei. Tinovakurudzira zvakare kuti vange vachiziva futi mareceipts, mareceipts akasiyana-siyana anouya mucommunities.
Ndapa
pane mareceipts emombe, pane mareceipts emitero yeminda, pane mareceipts development levy. Saka mari idzodzo tinokurudzira vechidiki kuti vange vachiongorora zvinhu zvakadaro kuti mari idzodzo dzinenge dzichibhadharwa dzinobhadharwa pane mareceipts here, nekuti tinoona kazhinji kumashure uku tatichiona kana madzimambo achikolekta mari on behalf of council vachikolekta kudaro, vamwe vacho vanenge vachikolekta vasina mareceipts avanenge vachipa vanhu, vanongonyora vanhu mazita mubhuku. Saka izvozvo tiri kuona kuti macommunities kwezvinoasvika pakumuka aakusvika pakubvunza kana mambo kuti kana tichibhadhara mari yomutero, ko mareceipts acho ekukanzo ari kupi?
Vazivanai Muzorodzi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development kana kuti COTRAD, vanga vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Jesu simba rangu.
Moroi, moroi vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kumutereri Abine Ngorima.
Mukoma Tanonoka Wande nevese vanofara zvechitendero pastudio 7, kwazuwai kwazuwai. Ini mubvunzo wangu unoda kungodzoka zvangu bijana pamunamato ipapapo, handinatsozinzwisa zvangu nezvebhaibheri, but mubvunzo wangu unoti vafundisi vazhinji vanotiparidzira kana kushoko zhinji ratinonzwa rinoratidza kuti Baba vanovaivo Mwari vari kudenga, Satani ari pasi. Mubvunzo wangu uri kuti kudenga kuna Mwari ndekupi? Kana uchiti kudenga rekureva kumusoro here, ndakamira pano pasi ndofanira kutaura kumusoro ndokuna Mwari? Kana denga, kana uchiti denga nepasi, pana anogona vanotipatsanurirawo here pavafundisi vandipatsanurirawo kuti chinonzi kudenga ndekupi uye pasi pana Satani ndepapi, kudenga kuna Mwari kwazvo ndekupi? Ndini Abner Ngorima kuno kuSouth Africa.
Mukoma Ngorima, ndaona mufundisi David Simango vachipfuura ndikati dzauya dzoga. Mufundisi Simango, tinofara kuva nemwi, pindai mudariro.
Manheru yakanaka Baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo waAbner Ngorima unoshamisa, nokuti panapa tinoona pamusoro penyaya yekudenga, ndo nyaya yari kutaura pamusoro payo. Chinonzi kudenga kutaura kumusoro, tinotosimudza maziso edu totarisa kumusoro, ndo kunonzi kudenga. Ngorima ari kutaura achiti iye vafundisi vano reSatani ari panyika pano, Mwari ari kudenga. asingatione kuti magwaro anoti kudini pamusoro penyaya yokudenga. Kuna vakorinde wechipiri chapter 12 Paulo unotsanangura achiti paverse 2 ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore anegumi namana apfuura kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizivi Mwari unoziva munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu handiri kuona pano tinoona kuti wakakwidzwa kudenga rechitatu saka kureva kuti kudenga ndiko kunoendwa kumusoro ndiko kunonzi kudenga ikoko ndiko kuna Mwari manje kudenga retatu saka nyaya ya Satani yawataura kuti Satani ari panyika pano ungashamisika kuzive kuti Satani ari futi kudenga futi munzvimbo dzedenga ndozvinotaurwa nebhaibheri
izvi tinozviwana pamagwaro api mubhaibheri mufundisi Simango
kuna Efeso chapter 6 paverse 12 vaefeso vanotiudza kuti terera unzwe zvinotaurwa neshoko ramwari nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga kutaura kuti mweya yakaipa yacho iri mudenga kudenga iko kuku kunzvimbo dzokudenga kune nzvimbo zhinji dzakawanda saka Paulo ambotaura achiti denga retatu kutaura kuti kune denga rokutanga kouya denga repiri kozouya denga retatu saka madenga acho akawanda Mumwe murume anonzi Stephen akatarira futi kudenga akaona kwakazaruka akasimudza musoro wake nemaziso akaona kudenga kwakazaruka pachapter 7 verse 55 yamabasa aapostori inoti asi iye azere nomweya mutsvene akatarira kudenga akaona kubwinya kwaMwari naJesu Kristu amire kuruoko rwake rworudyi isi akatarira akaona kuhwinya kwaMwari ari panyika pano akatarira mudenga akaona kuhwinya kwaMwari
Saka tinoonei apa mufundisi Simango.
Tinoona kuti iko kudenga kuriko vanhu vanofa mweya yavo inotibudzake kare kuti vanoenda kuna Kristu uyo ari kurunjirwa baba. Saka vararo kuti kudenga rinoreva kumusoro. Kune denga ratinoona iri rinofamba ndege. Nderimwe wodenga iro rine makore kozouya rimwe denga rine nyeredzi kusingasvikiwi uko kure kure nderimwewo kozouya denga retatu kuna Mwari manje ikoko
iri denga rina Mwari tinorivona nekurisvika sei mufundisi Simango
unokuona nokukusvika uri mumweya saka tichiona Stephen akatarira kudenga akarivona rakazaruka Kristu akamira kurunjirwa baba wanga atori mumweya Nokuti Bhaibheri rinoti wakazadzwa nomweya mutsvene akariona. Haugoni kuriona iroro uri munyama. Asi kana uri mumweya unosvika ikoko nenzira dzokuti Mwari akagadzira kuti vomweya chete ndivo vanogona kusvika ikoko vachiona zviriko ikoko. Saka ndonyaya iripo yekudenga. Kumusoro inyaya yakakura yatinoda kuti titinzwisise tose kuti tichiti kudenga tinotaura matenga akawanda. Asi kudenga kuna Mwari kudenga retatu sezvataurwa naPaulo pano
aiwa mufundisi David Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru Mwari akukomborerei
vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana mamwe mashoko ezvechitendero tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140 Ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda zvikuru Tanono Kawande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Black Rhinos 1, Triangle 0, Highlanders 0, 10X CS 2, Kids United 1, Bulawayo Chiefs 1, Ngezi Platinum 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatira ura maoko nekutyisidzirwa. asi ZANU-PF inoti haidi kupindira munyaya dziri kumatare. Anokonika nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Sokuizika ndisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 uMabasa 2022 mu Cape Town. Endaweni zethu lamhlanje. Bachapa zingenduku abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change besithi kabafuni ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusani, uZulu walile, uZulu wala, uZulu leke sala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU-PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano loChamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane loMonzora labanye bakhe uNkosazana Davita Khumalo.
Ngethusa lokhu ngoba nxa kuyikuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana ele MDCT, uZulu walile, uZulu wala, uZulu leke sala. Yebona ye umanyana kuqakathekile kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni kuMonzora, lingangeni kumakhuphe, lingangeni kathi sina singobani ukuthi sala ukuthi uZulu uthini.
UMakhumalo uthi ukudlelana loMonzora ufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe akusukuza njani sivela kubhayi-election. I-by-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha, hayi babevele bekhona ezihlalweni zabo bagitshwa nguye uMonzora lo nomakhuphe wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi nansi inyoka ingene endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu lapho liyaphola khona akulabunandi. UMonzora kuvele into yakhe lapha hamba khona uyadiliza asikhangeleli izumu ngaphutekere wayengikhona ngalo uMonzora wayabamba bamba futhi ku ZCTU bamxotsha wangena ku NCA wala lo professor Love Momaduku kwaba imvenge mvenge ingapi NCA anti yacinisa isijinjiye ingasagijimisa isekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe uMonzora lo lokho wangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi ngumonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Udube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Akalikho ngitsho leli lodwa ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe sikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijiyeneyo siyabona kuyinto eba lo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kwelezimpapho so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lo lokhetho
ingcwethi kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho ukupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana sokusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lomphumela olamandla okunganani
uncube uthi uMonzora kazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzora kazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalwi bona manqamo kodwa kulwa abasekeli babo ebe sikubona ukuthi laba abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzora ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleka abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshona. Nxa befuna ukuthi babambane, kumele ukuthi bahlale phansi, babe lobuqotho, balalele ukuthi abantu bathina abasekeli balawo mabandla, ukuthi bathini. Ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane, alusoze luphele. Lufuna abantu abangayisibo mina mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubi lo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli iye ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le CCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu bazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa bahamba loChamisa bakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzora nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohle ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba weak opposition kubangwe yikulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuzabanzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungeke uthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili
Kuncube uthi ongenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezano PF embusweni
okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula ukuthi bonke bavumelane ngokuthi izano ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezano bakhangelelwe ukuthi bareplace izano hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje abantu badiniwe ngimpilo enzima akubuswa kabe kangaka ngakho ke bakhangelele inguquko nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezano kungabi khona olengela ngakuzano bonke balengele emalungelweni abantu balengele ku democracy balengele ku rule of law balungele ukuthi balengele ku justice basebenzele khona lokho engiqeda ukubala kululu ukuthi bavumelane kuloko bangafunga bakhafule ukuthi abasoze vele badinga ukuncediswa izano kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka
ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube lenguquko elizweni ayisoze ibe khona inguquko omunye donze siya lomunye siyale ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka kantilwa le bandla elilamandla kakhulu ibandla elilosekelo loliana olo violence olodlame ngakho ke kuyadinge ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka
akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo ibandla likamonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections kuthe likachamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silomsebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lo nyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku slab level ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijali kwasebenza kasilawo laba forwards abaphethe kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhona kokunyesa esikushoda ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele sihamba ngoba ngomude siya ezibhedlela
ye siyakuzwa kakhulu ke abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni
bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfowethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo bengamthinta ku 0027 73 0266 13 046. Siyakhala bakithi, sicela lisisize. Siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele, manje izulu lonyaka selisichayile, sesilendlala, ngakho sibona izana seziba mfitshane. Ngakho siyacela uncedo, cela lisisize. Ngiyabonga.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv, kulandela ukulwisana okwesabekayo nebutho lakwele Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela ukuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency imika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi kukhanya engani ibutho lakwele Russia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni ye-Donbas. Ele Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewa ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. So isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla silenkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni oxoxa lo ezothisa sibanda.
Isizwe sakho siyakhala sithi sibalekele, sithi awusekho, baswele ubaba njengoba ziduna yonke leyo. Ubaba ubuyanile ekhaya?
Ubaba lokhu ebopha epakitshi impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khonaphana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo esisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu, kuthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboniboni ziyabona, ziyaqina, zingathi ziqinile, sebeqeda imisebenzi wabo yabuleyo. Bangayiqeda leyo imisebenzi, hhayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone entaba zinduna ukuthi kuhambe njani ngingekho.
Umehlo lawaqaza ekuwotshweni wokumbawa vele olamehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula, kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Ngaze ngafika khona apha eNgilandi bakhupha sibili amehlo, bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khona phana. Ngibotshiwe.
Sizwe kuthiwa wena bathi waskipa ibheyili, kambe kuliqiniso ngalo?
Hhayi, ukuskipa ibheyili njani? Njengoba ngasuka ngicele imvumo kibo, ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khona phana emakhotha abaphamba izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khonaphana, ngizithobe ngizame imidlela ndlela. Kodwa yibo mahlabezulu, yibo abavumayo abathi hamba njola, hamba njola.
Bengathi wena abanenxa bekukhale bathi wena usungene kwezombusazwe usuparticipate entweni zepolitics, ngabe liqiniso kumbathi?
Mafowethu, i-politics iyangena noma sithintaphi emhlabeni. Uvuka ekuseni, uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna i-politic. Noma usiya ngapho usuhlafuna i-politic. Noma ufuna ukwenzani usuhlafuna i-politic. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo, ngiphosa ilihlo khonale kithi ivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bamaphila ngendlela leyo. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu, uphethe lokhu, uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni, ingabadidi.
Wodlule bandla olusekelayo wena ngathi
Hayi ngingasekela bandla liphi
sisekela abantu bezibabho bonke
bonke bonke elami bhanti elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko kumele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjalo
kodwa ke laba bakhalayo bemathele nabanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngoba into enhle nale
le into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Ndladlama Ngwendiweni ekhuluma no Ezra Jesus Banda eLondon kulebhilitane sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngalena iviki silabe sigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthi esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje-ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe Uthu Simoni si awu kwesiyami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho Thixoami sicela ukubana usisize abuya uthu Simoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuwo okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho uthi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola iy'nhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha
njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa skepe, kuchinchwa ukwenza lokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekileyo. Asikhulekeni babathixo engcwele, musa wakho lothando lwakho awuvule iingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, kusinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxalo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni okuyavota ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubu. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke le msebenzi edingakalayo ekhaya, especially amafemu, uma kungavula amafemu. Esikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ulenkomo, uthole inkabi zakho ezithembileyo ozipaka phambili ama-followers izo eziqamula izitrobo uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi, ena lowa sesihloneni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzele abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenzi esindebeleni kuba yiproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalulekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu, kube le ngqubekela phambili. Njengakithi enyama endova kulalutho lutho nje okokuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Yiproblem enkulu kakhulu. Kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babe kwenye iklasi babona abantwana abangale kwenye iklasi ukuthi sokwakrack amaklasi lana ayakhwa nguSmith kungena idonti gijima phakathi naphakathi kwamaklasi. So izinto okumele zilungiswe zonke lezi kwabaduka. So asivote nini ukuze sikwazi ukuthola ushini.
Abanye-ke abasakhulayo bathini?
Bakhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo, angazibona ukuthi bayavota or kanjani, kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namainto
esizoyixoxa.
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevota. Ngiyakubona ukubale kube nje sonke singabantu baseZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe or esifuna ukubona kwenzeka ngeempilo zethu ngoba yithi ikusasa. Abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntathini umzabalazo esizoqhuba umzabalazo uye phambili. So kubalulekile ukuthi sivote siyintsha, kakhulu intsha yena le enkangayo.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenax CS 2 Capes United 1, Bulawayo Chiefs 1 Lezi 1. Ukuhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bachapha phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.